manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikunguru 10 2019 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri veMDC vanoratidzira muHarare vachiti havasi kufara nekunonoka kuunzwa kumatare kwaitwa mutevedzeri webato ravo vaJob Sikala. Hurumende inonzi yakawedzera mauto mari yekubatsirikana inosvika mazana mana emadhora emaRTGS pamunhu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvotyorerwa kodzero dzazvo nekukundikana kwehurumende kuwanisa vanhu magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri veMDC nasi varatidzira muHarare vachiti havasi kufara nekunonoka kuunzwa kumatare kwaitwa mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJob Sikala avo vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Nekune rumwe rutivi munyori muboka revechidiki mubato iri vaGift Siziva vapomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika. Vaviri ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ngatinzwei zvizere kubva kumutori wedu wenhau Thomas Chiripasi uyo ari muHarare.
Vatsigiri veMDC vangauya kuzonzwa nyaya iri kupomerwa vaSikala varatidzira pamatare dzimhosva nhasi vachiti havasi kufara nekunonoka kwaitwa kuunzwa kwavaSikala kumatare. Vatsigiri veMDC vangauya kuzonzwa nyaya iri kupomerwa vaSikala varatidzira pamatare dzimhosva nhasi vachiti havasi kufara nekunonoka kwaitwa kuunzwa vaSikala kumatare. Mushure mekupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavamunangagwa zviri pamutemo nemapurisa nezuro. Rimwe remagweta ari kumirira vaSikala vaInnocent Gonese vaudza vatori venhau panze pematare edzimhosva kuti havasi kuziva kuti vaSikala vaendeswa kupi vachiti zvaitika izvi zvakafanana nekuti vapambwa. Izvi zvatsinirwa nemutauriri weMDC vaDaniel Molokela avo vati vave kufungidzira kuti vaSikala vaendeswa kumasvingo rinova dunhu rinonzi ndiro rakaparirwa mhosva iri kupomerwa vaSikala.
Iko zvino hatinyatsoziva kuti vaSikala vari kupi. Magweta arutotswaga-tswaga kuti azive kuti ari kupi. It looks like havana kutaura chokwadi. Taakufungidzira kuti taakutoenda kumasvingo. Saka izvozvi magweta arutomhanya-mhanya. I think vakutodzokera kuna NPA kunotsvaga kuti ari kupi izvozvi. Because hatisi kumuona.
Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsa mashoko ekuti vaSikala vaendeswa kuBikita kunonzi ndiko kwavakaparira mhosva yavari kupomerwa. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vakurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kumasvingo neuwandu hwavo kunotsigira vaSikala.
Chisa nomachisa!
Chisa!
Vezvoko!
Va!
Kumasvingo ikoko munhu wese ari kumasvingo nevari pano vese. Tichaenda futi kupi?
Ikoko!
Kunyange hazvo nengo dzeMDC dzaratidzira hurumende ichine nguva yakawanda yekunza vasikala mudare sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa pamurau kuti munhu ange amiswa mudare kana achinge asungwa asati adarika kubva pakasungwa vasikala nezuro. Vasikala vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavamunangagwa mushure mekutaura kwavanonzi vakaita pamusangano wakaitirwa kubhikita nemugovera apo pavanonzi vakati sebato havasi kuzomirira kuti gore ra 2023 risvike vamunangagwa vari pachigaro vachiti veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Magweta avo anoti vasikala vari kuramba mhosva iyi. Vechidiki veMDC varatidzirawo pakamba yemapurisa muHarare nenyaya yavasikala iyi pamwe nekusungwa kwaitwa munyori mboka revechidiki mubato ravo vaGift Ostalos Siziva. Rimwe remagweta avasiziva vaAgency Gumbo vati vasiziva vapomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika pamusangano wavakaita nevatsigiri vebato ravo mumusha weGlenora muHarare nemusi wesvondo apo pavanonzi vakataura kuti vamunangagwa havasi kuzotora nguva yakareba vari pachigaro vachiti vacharatidzira zvakakomba munyika kudzamara vamunangagwa vasiya basa. Munyori muMDC Youth Assembly vaStephen Chuma vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekushungurudzwa kuri kuitwa utungamiriri webato ravo nehurumende.
Zviri kutova nemapurisa iri vari kuteya opposition kumeka shuwa kuti tose tinoparara semakonzo asi nenyaya yekuti isu taona kuti riva ravo harizobati nhengo dzedu naizvozvo ticharamba kudyiwa sematemba takasvinura. Nhau iri kuitiwa ndeyekuti state yatadza kusolva maproblems ari kunetsa vanhu, maproblems eikonomi nemitengo iri kukwira. Naizvozvo vari kupanika kakuti vari kutya. Saka naizvozvo solution yavanongori nayo chete kusunga vatungamiriri veopposition vachivapomera mhosva dzisiri pamutemo.
Vasiziva vave munhu wechimakumi maviri nevaviri kupomerwa mhosva yakadai gore rino. Zvichakadai nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo nyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti hapasina mutsauko pakati pehurumende yavamunangagwa neye vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017.
Zvetinoona panapa ndezvekuti hapana chanyanyochinja. Izvozvi vanhu vanga vakamirira kuti vaJob Skala vachamira pamberi pedare asi zvohwikwa ndezvekuti vatorwa nehweseri kuda vaendeswa kumasvingo kana kuti vadzoserwa mutirongo. Izvi zvakadai zvinoratidza kuti munyika hamuna rusununguko. Ndo zvataingova nazvo nguva yavamugabe kana kuti zvatonyanya kudarika zvaivapo panguva yavamugabe.
Kuratidzira kwaitwa nevatsigiri veMDC pamataredzi mhosva zvese nepakamba yeHarare Central kwapera mushure mekunge pasvika mapurisa anga akapakatira zvombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kutonga kwemutyairi wendege weAir Force of Zimbabwe Tashinga Musonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya musikana wake Lucy Dube Mugweru gore rapera kwatanga nhasi mudare reHigh Court muBulawayo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Hama neshamwari dzamushakabvu Lucy Dube kusanganisira vabereki vake pamwe nevamwe vanhuwo zvavo vaungana mune rimwe rematare eHigh Court muBulawayo nhasi kuti vanzwe kutanga kutongwa kwaMusonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya Lucy. Kutongwa kwenyaya uku kwatanga vafakazi vatatu vachipa uchapupu hwavo kudare mushure mekunge Musonza amiswa pamberi paJustice nokutula mwoyo nezuro achipomerwa zviri pamutemo mhosva yekuuraya Lucy. Muvakidzani wemushakabvu amai Ellen Musopero ndivo vatanga kupa uchapupu hwavo vachiudza dare kuti usiku hwemusi wa25 mbudzi vakamutswa neruzha rwekuhukura kweimbwa vakadongorera nepahwindo ndokuona mushakabvu achivhura gedhe akashama. Vati Musonza akateverawo mushakabvu akashama achipopota ndokubva vavira vazodzokera mumba. Mushure mekanguva vakanzwa kuridza mhere kwemunhu ndokuzoona zvevaviri ava vave kubva pamba pemushakabvu vari mumotokari. VaGeorge Makwenjere vanovewo mutyairi wendege ndivo vaita vechipiri kupa uchapupu. VaMakwenjere vaudza dare kuti musi uyu vakafonerwa naMusonza achivati vaidanana naLucy. vama kwenjeri vati mkutaura kwa keparo nare, Musonza inzwika kutaive nehasha. Vati Musonza akazoya na Lucy kumba kwa Thornhill Air Base, vakati zwe mshure mekunge vaviri ava vasvika, Musonza akatanga kurova Lucy uye kumukava. Vama kwenjeri vati iyo nemusikana wavo, wavaive naye panguva iyoyo, vakaedza kudzora Musonza, asi vakakundikana, Musonza akaramba achirova Lucy, achimutaidanana na vama kwenjeri. Vama kwenjere watu wakazo vapamba pao, wachenda kunotraga wa mwewanu kutuwa batiri kudzora Musonza. Muzara nokutula matsikaiti, awavari kudzidzira kuve msoja umicha denga, ndio vaita wechita tukupa umbo. Muzara matsikaiti, awavati vaiwe msikana wa Musonza, vati musi uyu, iwone mshakabu na Musonza wacho, wakasanga nakumba kwe mshakabu, kutuwa taure pamsoro pekuwe vasikana wa Musonza. Muzare matika itiwa uzadare kuti Musonza na Lucy waka mbosuta mbanje wakatizwe wakazwasi ya kumba kwe mshakavu yu wachidzokera Thornhill Air Base. Vamwe vanhu vatanhatu kusanganisira Dr. Sanganai Pesanai ava vakaongorora mutumbi wemushakabvu vanotarisirwa kupa uchapupu hwavo mudare apo kutongwa kwenyaya yekunoenderera mberi. Kutongwa kwenyaya ya Musonza kwakambotora nguva kuti kutange sezvo akambokwidza nyaya yake kudare reConstitutional Court achiti paanotongwa aisada kuti pave nevanonzwa nyaya vakagara nemutongi wedare kana kuti assessors muchirungu achiti kuvepo kwavo hakuzi pamutemo asi izvi hazvina kubudirira. Musonza akachinjawo magweta uye ave kumirirwa navaCalvin Tundu. Kunyange hazvo achibvuma kuti iye naLucy vakarwa, anoti Lucy akafa mushure mekunge adonhera pamagirazi etafura ayo anoti akamucheka. Kutongwa kwenyaya iyi kuri kuenderera mberi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yakawedzera mauto mari yekubatsirikana inosvika mazana mana emadhora emaRTGS pamunhu apo vakatambira nezuro kunyange hazvo vamwe vashandi vose vehurumende vasiri kupiwa mari iyi. Hurumende inoti iri kuda kuwedzera vamwe vashandi vayo vanosanganisira varayiridzi, vana chiremba navana mukoti mari inosvika makumi mapfumbamwe nemasere emadhora eRTGS kusvikawo pamazana nemadhora mana emaRTGS. Mutauriri weZimbabwe National Army Lieutenant Colonel Alpheus Makotore vaudzo Studio 7 kuti avataure nezvenyaya idzi vakati titaure nevekubazi rezvekudzivirirwa kwenyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rezvemari vaMutuli Ncube kanawo gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Nhasi pamusangano waitwa pakati pevashandi vemuzvipatara nehurumende webipartite negotiating panel uyo unenge uine nhengo dzebazi rezvemari, utano, health services board nevashandi vemuzvipatara, vamiriri vehurumende vanonzi vati havana ruzivo rwekuti sei mauto chete akapiwa mari yekubatsirikana. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata Munyori wesangano reApex Council, rimwe remasangano rinomirira vashandi vehurumende, kuti tinzwe nezvemusangano wavaitawo voga sevashandi kuti vazee danho rekutora mushure mekunge varamba kutambira mari yavakapiwa nehurumende nezuro.
Government yakazi yauya neofa $97 pamushandi woga woga. Saka tati tichiudzawo vamwe vedu kuti ndozvakabuda todini. Saka zvazobuda pamusangano wedu zvazviri zvekuti sezvo tataramba $97 iyoyo tichiti aiwa haitombobviri kana kuti titombotanga kutaurirana, haikutero kuti makandidzwanani haiti. Saka tatiri pakutaurirana kuti todini, asi government yakati tombodzokera tonoona kuti tingakwanisa kuita zviri nani here, nokuti vatinotanhaurirana nazvo dzemanegotiations vanotonotaurawo nevakuru vavo. Saka vakati tonotaura nevakuru vedu tozva kuti vanoti kuti vangawedzera pakadini. Saka isu tatangoudza vanhu tikati kana tadzokera mangwana tinenge tichida chii.
Vashandi vari kuwirirana kuti mari ingavakwanire ingasvika pamari chaizvo nemamiriro akaita zvinhu.
Iko zvino takatoti zvekushanda nemasika zvinonei. Isu tinozviziva kuti Oktobha gore rapera vanhu vaiwana tingangoti mari ingangova kuma 450 US tingoti iri average. iko zvino tichishandisa interbank rate vanhu ivavo vakuwana mari iri kuma $40 contract. Saka isu tiri kuti kugovernment zorerai mari yedu payanga iyi kureva kuti the current painterbank rate iriko iko zvino mari iyoyo inobva kunge iri kuma $4,500 pamushando wokaoka iri kana ari mazvimudhora do asi interbank inongochinja saka tei tingoshanda neinenge iriko asi kuti munhu akwanise kurarama zvekungoti uri kurarama uri kukwanisa kudya kuenda kubasa nokupfeka nokudini unenge achingotoda mari inosvika kuma $4,500 mushandi wepasi pasi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vashandi vehurumende zvikuru vechiuto vanenge vakapiwa mari iri kunzi nehurumende inosvika iyo zvikamu zvina kubva muzana kana kuti 40% iri kunzi yecushioning allowance. Imi makanziwo muchapiwa mari here pamusangano wanezuro?
Bodo, hatina. Isu mari yedu yavari kutaura vari kuti inotongobva munhauri vanhu idzoro uye vataitaura navo vekuhurumende vaitoti isu hatisati tatozvizivavo tichamboda kunonzwa kuti zvakamira sei. Isu taingozvinzwawo hedu nekuti mari dzinopinda zvemumabhengi saka hatizovanziki zvevanhu vanongototi sezvo vatowana mari kuti vanenge vafara vanototaura kuti ndawana mari ndawana mari.
Munyori musangano reApex Council vaDavid Zatsunga vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evadzidzisi nevarairidzi varatidza nhasi zvakare muAlgeria vachikurudzira kuti hurumende iripo ibviswe. Kuratidzira kwanhasi kwasvika muzuva rechimakumi maviri vanhu vachiratidzira vachiti vose vakasungirwa zvematongerwo enyika vanofanira kuburitswa muusungwa. Zvichitevera chibvumirano cherunyararo chakaitwa pakati peEthiopia neEritrea muna chikunguru gore rapera icho chakapedza makore makumi maviri ekunetsana, nyika mbiri idzi dziri kutarisira pundutso yakaunzwa nerunyararo urwo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutyorerwa kodzero dzazvo nekukundikana kwehurumende kuzviwanisa magwaro ekufambisa kana kuti mapassports nenguva inokodzera uye inotarisirwa nemunhu kuti ange awana gwaro rake. VaMavhinga vanoti bumbiro remitemo yenyika rinopa kodzero kuvanhu veZimbabwe kuti vawane magwaro ekufambisa kana chero magwaro anokodzera kunge achiwanikwa nechizvarwa chenyika. Izvi zvinotevera mashoko ekuti hurumende yave kukundikana kudhinda magwaro ekufambisa aya nekuda kwekushaya mari yekunze yekutenga bepa pamwe neink zvinodiwa mukugadziriswa kwemagwaro aya. Izvi zvinonzi zvave kuomesera vari kunze kwenyika vanenge vachida kumutsiridza magwaro avo anenge apera kushanda kana vamwe vanenge vachida kuenda kunze kuchikoro kumabasa kana kunorapwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kana kuti zvinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMavhinga pamusoro penyaya iyi.
Matambudziko makuru kwazvo uyezve matambudziko ekushayikwa kwemapassport kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinomada nenguva mucherechedzo wekuti zvinhu muZimbabwe zvave manyama amire nerongo ndokuondongeka kwenyika kwatiri kuona kuchiitika. Hazvinaki kuti hurumende ikundikane kusvika pakadai, inenge ichifanira kunge yagadzirisa kunyanya-nyanya kana tichiona kuti mukufamba kana kumbeya-mbeya pasi rose kunoita vatungamiri nevakuru venyika vanoparadza mari yakawanda kwazvo ari ingadai ichishandiswa kuti iende pakuzadzisa kodzero dzevana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe.
Asi tichitarisawo panyaya dzekodzero dzevanhu, pane kodzero dziri kutyorwawo here apa?
Hongu kwazvo kwazvo, kodzero yakanyanyisa kukura yekutanga yatinofanira kungotarisa ndeyekuti panyaya yekunzi munhu anzi chizvarwa cheZimbabwe ane kodzero yekuva ne passport ne mamwe magwaro ekufambisa ikodzero yemunhu iyoyo isingafaninde kutyorwa iri kutyorwa nekuti hurumende iri kukundikana kuti vanhu vese vawane magwaro aya. Asizve kuburikidza nekutyorwa kwekodzero yekuti vanhu vawane mapassport, tinoona zvakawanda zvinenge zvaakuvhiringika. Onaika kune vanhu vakawanda vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanoda kuenda kunze kwenyika, kungava kunodzidza fundo yepamusoro, kungava kuda kunotsvaka mishonga kana kunorapwa kana kushanyira hama kana kumabasa. Iko zvino tine vanhu vakawanda vane mabasa ekuti basa iroro rinenge richida kuti anga aine passport itsva kuti adhindire imomo kodzero yekushanda kune dzimwe nyika. Zvese izvi zviri kuvhiringwa nenhau yekuti hurumende yeZimbabwe iri kukutikana kuzadzisa kodzero yevana veZimbabwe yekuva nemapassport nemamwe magwaro ekufambisa.
Vamwe vanogona kuti vana veZimbabwe vakawanda vanga vachinyanyotiza munyika vachienda kunotsvaka maforo manyoro kunze. Dzimwe nguva ringave riri danho rekuti hurumende iri kuda kuedza kuti vanhu vasanyanyombeya mbeya. Munoonawo sei maonero iwaya? Ipfungwa dziri kubvawo muvanhu izvi?
Ipfungwa dzisina kutsarukana nemhaka yekuti ngatidzokerei kubumbiro remutemo renyika riripo pachikamu chemakumi matatu neshanu. Panotaura pachena kuti ikodzero yechizvarwa chega chega chemuZimbabwe kuti chikwanise kuva nepassport nemamwe magwaro ekufambisa. Vanhu vanofanira kusununguka kuti vafambe pamadiro vasina kuvhiringwa kana kukoneswa. Hurumende yeZimbabwe inofanira kuti izadzise kodzero dziri mubumbiro. Ndo zvinotaridza kuremekedza bumbiro remutemo renyika.
Chichemo chekuti hurumende iri kukundikana kuwana mari yekunze hachisi chichemo chinotambirika here vamavhinga?
Hachisi chichemo chechokwadi kuwanda nemunwe kuri kuitwa nehurumende, nekuti honaika kune zvimwe zvekuti vanenge vachipfachura mari yakawanda kwazvo yekunze kwenyika. Saka chandinoona chiri kutadzwa nehurumende kugona kushandisa mari shoma iripo nenzira yakafanira pachipuwa kosheso kukodzero dzevanhu dzekuva nemapassport. Mari iri kuraswa kune zvimwe zvizvizi zvematuro ichitadza kushandiswa zvakakodzera zvakakosha zvinoringana nekodzero dzevanhu.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Paramende iri kuita nhaurirano nebazi remuzinda weBritain rinoona nezvebudiriro yekunze kwenyika iyi reDepartment of International Development kana kuti DFID nechinangwa chekusimbaradza mashandiro emakomiti eParamende ayo anonzi neDFID haana kusimba pari zvino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vazivisa izvi mushure mekutambira gwaro reongororo yakaitwa neDFID pamusoro pemashandiro emakomiti eParamende kubva kumukuru weDFID muZimbabwe amai Catherine Ways. VaMudenda vati ongororo yeDFID inoratidza kuti makomiti eParamende anofanira kusimbaradzwa uye ivo vanobvumirana nazvo. Semuenzaniso, muongororo yayo DFID inoti zvimwe zvinofanira kuitwa kuona kuti nhengo dzeParamende dzinofanira kuve nhengo dzekomiti imwe chete, kwete kuve nhengo dzemakomiti maviri kana matatu sezviri kuitika pari zvino. Chimwewo ndechekuti nhengo dzeParamende dzinofanira kupinda mumakomiti anoenderana neunyanzvi hwezvaakadzidzira, sekuti nhengo dzinopinda mukomiti yezvemutemo dzinofanira kuve magweta. Asi vamudhenda vati izvi zvinonetsa nekuti kuti munhu asarudzwe kuva nhengo yeParamende anofanira kuve nemakore gumi nemasere kuve chizvarwa cheZimbabwe pamwe nekunge akanyoresa kuvhota chete uye hapatariswe kuti ane unyanzvi hwei. Asi vati vachashanda neDFID kuita zvimwe zviri kunzi zviitwe muongororo yeDFID.
Tariro yedu yekushanda neBritish Embassy kuDFID ndeyekutsvakisisa kuti ngawane rubatsiro rwakadii tisimbise makomitis edu eParliament. Tichaedza kutsvaga nzira yerubatsiro ruchabva kuBritish Embassy through DFID kuti tisimbise makomitis edu eParliament.
Asi amai Ways varamba kutaura nevatori venhau sezvo vange vasina kupiwa mvumo yekutaura nevekumahofisi maofisi emuzinda we Britain muZimbabwe. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vauza Studio 7 kuti zvingave zvakanaka chose kana basa remakomiti rikasimbaradzwa nekuti anoita basa guru. Vati makomiti eparamende anotendera nenyika yese achibvunzurudza vanhu panyaya dzakasiyana siyana kusanganisira nhunha dzevanhu pamwe nemabhiri ekuumba mutemo uye zvingave zvakanaka kuti nhengo dzeparamende dziwedzerwe ruzivo kuti dziite basa radzo nemazvo. Vati chikuru chavanoda kuti hurumende iremekedze zvinoturwa nemakomiti kudare reparamende.
Ivi ndikatarisa isu seplatform for youth and community development tiri nenyaya dzataisvisa tichitofara kuti abvana dzekumakomiti zvakanaka tasvika kuparliamendi dzotaurwa zvakanaka dzotopiwa maresolutions ekuti zvauda kuitika zvotora makore zvisati zvaitika ndo zvitati pamwe kana makomiti zaakuya ku kumunharaunda kana kuti akuenda kumacommunity nenda akuita kakuneta kuti tiri kungotaura zvedu bari nyaya dzadzisi kunyatsa kufambiswa kuenda kumberi mberi.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pete Sairwanya vaudza Studio 7 kuti kunyange makomiti eparamende akasimbiswa hazvina zvazvinobatsira nekuti paramende pachayo haina simba. Vati mutungamiri wenyika pamwe nemakurukoti avo vane masimba akawandisa izvo zvinokanganisa mabasa eparamende.
Hazvina zvazvinoshanda muno mutine dictatorship mutongi muno utongi huri mumba mapresident saka mutiona kana Grace nenyaya iyi masimba president Grace aingoita maralake achiyanisa mari achitelevhaiswa maralake kana mukadzi wava munangagwake zvine zvaanongofamba kuzvipatara ukachitandanisa magavhenmendi wekasi anotandanisa magavhenmendi wekasi sani parliamendi kana ane simba inofanira kumushedza kuti uya unuiwe uraaniwe patinomushedza sei iyeye munangagwa ari mambo isi hatina kuza tiri kusarudza mambo isi toda kusarudza mutungamiri ari anzarebo to parliamend kuti kuite machecks and balances.
Paramende ina makomiti anoenderana nemapazi ehurumende uye makomiti aya anoongorora mashandiro emapazi aya. Kunze kwaizvozvo makomiti aya anoitawo basa guru mukuumbwa kwemitemo inoenderana nemapazi aanoongorora. Zvichakadai vamudhenda vazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogona kudoma vanhu vavanoda kuti vave nhengo dzekomishen inoona nezvekudzivirirwa kweuori mushure mokunge paramende yavapa mazita evanhu gumi nevaviri vakakunda mubvunzo dzakaitwa neparamende masvondo maviri apfuura. Komisheni iyi inofanira kuve nenhengo pfumbamwe uye vamunangagwa vakatodoma Justice Lois Matanda Moyo sasachigaro wekomisheni iyi. Justice Matanda Moyo mudzimai gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasivusiso Moyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa kuti zvakamira sei kwamuri ikoko tichiona kuti pari zvino munyika muri kunzi imo makushandiswa mari yemaRTGS uyezve nemari yemabond.
Murutora na fungai nyapokoto Whitefield.
Ah, kwakadi iko kufio uko.
Ah, kuno kuri right zvako mbichana noti maningi because zvanet.
Taurightinzwi.
Ine name community leader, ndiri kanzera muwadi 26. Whitefield. Mitengo haina kudzika but inini hangu ndinotarisira kuti dai vachiti mitengo painenge yakwira paya mushanda anokwidzirwa sarari bari dambudziko rataita nderekuti sarari yacho haisi kukwira asi zvinhu zviri kukwira saka zvinoramba zvopresa munhu kuti iye ndiye akutotsvaga end meet pamna but chaari kushandira chacho chacho panenge pasina saka ndiyo dambudziko rekuti rinofanira kunge richigadziriswa nehurumende iroro.
Pari zvino ndedzipi nhunha dziri kunyanya kutarisana nevanhu vari imomo mufiyo mamugero?
Dzatakatarisana nadzo ndedze mvura magetsi. Zvinhu izvozvo zvatadzisa nokuwata. Hazvina kutombomira mushe magetsi anouya na 10 pm oenda na 5 am. Mvura wo machallenges ndekuti denga harina kutipa mvura yakakwana gore rinei saka madhemu edu isisu amwe acho akatokurozwa haachakwanisi kunge achisupply mvura yaifanira kunge ichisupply. Kwozouya imwe challenge yemachemicals. Machemicals edu isisu anodhura. Mvura yedu isisu yatiri kushandisa chene zvine tina yakawanda yaine tina yakawanda yakuda machemicals anosvika 8 machemicals.
Tinotenda zvikuru Marvelous Muhlanganya uye vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa dambudziko remapasipoti rakatarisana zvikuru nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinenge zvichida kuenda kumusha nechimbi chimbi. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana o kutumira mashoko kustudio 7. Shansai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Tashuka kumagumo hechirongwa chedu cha nasa. Nukone kaini mfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusia emina standikile mklanga munaoze isindebele.
Soku isika tisenda.